manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu gumi guru 1 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairi dzeZimbabwe inyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro. Ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai. Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo kuti kutaura kwemutungamiri wenyika wekuRwanda kuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira
Zimbabwe inoti ine varairidzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varairidzi ava kudzimwe nyika
mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurikava kweeducation dambudziko ratinaro nderekuti muZimbabwe munodori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000 tikatarisa vatakatirena vari unemployed vese tikava employer hatitombokwanisi staff complement
asi varairidzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varairidzi vakakwana
Problem yatinayo kumara hausi kubhadhara zvakanaka tine ma good players ishu iripo vakomana hausi kupuwa ma incentives awo ekuti vakomana vatambe bhora ndozvinhu zviri kuti zvosera kumashure
mitambo yechibuku super cup yotsviriridza mukupera kwesvondo Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi rinoti rine varairidzi vakawandisa zvekuti Zimbabwe inokwanisa kuwanisawo dzimwe nyika dzemuAfrica varairidzi vadzinoda. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri weRwanda vaPaul Kagame ekuti vanoda kuti hurumende yavo ipinze mabasa zvuru zvevarairidzi vemuZimbabwe nekukasika senzira yekusimudzira dzidzo yenyika yavo. Vakagame vakataura mashoko aya pamusangano weRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference nemusi wechitatu kuRwanda kwakare. Zimbabwe yaimirirwa kumusangano uyu nechikwata chaitungamirwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinodzidzisa varairidzi zviri kubura vadzidzisi vemhando yepamusoro-soro gore rega rega izvo zvinoita kuti vadiwe nedzimwe nyika. Vandoro vanoti nyika ine varairidzi vakawandisa chose zvekuti vamwe vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2019. Vachakamirira kuti vapinzwe mabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Varairi dzeZimbabwe inyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro. Ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo. Nekuti kutaura kwemutungamiri wenyika wekuRwanda. Kuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira sevanhu vemuAfrica kuti tibatane.
Tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe inodawo varairidzi vangasvika kuma 90,000 kuti inge ichikwanisawo kugutsa zvikoro zvayo. Mungazoona here muchibvumidza kuti varairidzi vaende kuRwanda imi muchinzi munotodawo varairidzi?
Varairidzi vakawanda varimo muno muZimbabwe. Macolleges vari kuburitsa varairidzi vakawandisa chaizvo asi tinenge tichiita kuti tigadzirire kuti vanyatsokwanisa kupinda pavanokwana izvi titori nevamwe vanenge vatori pama waiting list vamwe vakapedza 2019 vamwe vakapedza 2020 vamwe 2018 vatisati takwanisa kukanda munzvimbo dzavanofanira kunge vari saka vakawanda chaizvo
tichionawo panyaya yemihoro vandoro varayiridzi vari kuchema kuti mihoro yavari kuwana muzimbabwe mishoma tichizoona dzimwe nyika dzinenge dzichivada dzimwe nguva dzinogona kuzovapa mihoro yakakwira hazvizoita here kuti zvikoro zvenyu zvisari zvisina varayiridzi
varayiridzi vemunomu mihoro yavo iri kutariswa nehurumende kuti inge yakanyatsokutsetseka izvezvizvi chatinokwanisa kufara nacho ndechekuti hakuna kana umwe murayiridzi akapedza mwedzi asina kuwana chouviri chake mwedzi wapera saka zvakadaro zvoratidza kuti hurumende yedu iri kushanda zvakanaka chaizvo
kwouyawo nyaya dzekodzero dzevashandi munozoona dzichiremekedzwa here naidzo nyika dzinenge dzichizoenda varayiridzidzi
kusazoziva zvedu kuti zvinenge zvakanyatsokumira sei ikoko asi tikaona kana vokurudzira kuti vemuno vaende ikoko kodzero dzavo tinotarisira kuti dzinenge dziri kubatwa zvapamusorosoro
saka kakangonzi nerwanda mangwana varayiridzi ngavauye makagadzirira kutumira varayiridzi
ini handione kunge pane chichanetsa kana zvose zvagadziriswa nebazi reinternational affairs neforeign affairs nebazi republic service avo vanova ndiwo maemployers emacivil servants hationi chinenge chichinetsa kuti varayiridzi vakwanise kunge vachienda ikoko
avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo mashoko avakagame achifadza varayiridzi Zimbabwe haikwanise kupa dzimwe nyika varayiridzi iyo itoda vamwe varayiridzi vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe kuti ikwanise kugutsa zvikoro zvayo zvose ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekurwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurecover kweeducation dambudziko ratinaro nderekuti muzimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000 tikatarisa vatakatsena vari unemployed vese tikava employer hatitombokwanisi staff complement kwatisara kwandiri kuita nhasi varayiridzi vazhinji itori barira mhanya kutotiza muzimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa nyaya yedzidzo sezviri kuitwa kurwanda vakasaenda kurwanda vamwe vari kuenda kunanakata nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dambudziko redu ratichaita nderekuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varayiridzi kana umwe chete tinokurudzirawo hurumende ndiwane manotsa ingatoda nemukuru wekurwanda tivakoshesa varayiridzi vedu muno tavapa mari inotenga vadzidzisa vakafara muzvikoro zvedu tikwanise kuchengetedza utesa hwenjere hwatinenge tinahwo tisarasikirwe nawo kana tiine varayiridzi vatinoda kuzoendesa kune dzimwe nyika sekuneminyowani yatinoita nematesha ari institution yedu maticers college kuti vachiprodusa en mass kuti tikwanise kunofidhawo dzimwe nyika asi isi tambokwanisa kufidha zvedu zvikoro
asika vamasaraure apa inyaya yedumbukai tiri kuona varayiridzi muzimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro vakanga vawana mikana yakadai munofunga here kuti vangamirira kuti zimbabwe ine varayiridzi vashoma regai ndigare
hongu ndotoziva kuti varayiridzi vari kutambura zvakanyanya saka tichigara tichichema kuhurumende kuti paivo varayiridzi vedu mari inotenga hakuna murayiridzi angagarire izvi zvatiri kuona izvi zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda vese vanenge vawana mukana vachaenda saka tiri kuramba tichichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education bhadharai vanhu vasati vapera kuenda hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika
izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varayiridzi vanongonozvitsvagira basa kurwanda voenda
tiri kuona kuti nyaya yekurwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisairirana pasi saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro tiri chikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti Rwanda yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi tevachitedzera maconventions ese akatarwa neInternational Labour Organization. Tiri kuita dambudziko rekuti vamwevarayiridzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzonobatwa mumutapwa vachishanda malong hours vachinyimwa mamatenepirizho vachinyimwa mazagiri nezvimwe zvinozoita kuti varambirame vari nhapwa ikoko.
Avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvikoro zvepamusoro-soro zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzehupfumi pamwe nemagariro evanhu akanaka. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakukumikidzwa kwechivakwa chinogadzira zvekudya zvinogadzirwa nemukaka zvakaita seyogurt necheese, vamunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwa kudzidzisa vana kuti vaite zvemabhizinisi nekugadzira zvinhu zvinovayamura mukurarama zvichivapa mabasa kwete kunotsvaga mabasa kumakambani. Vamunangagwa vati nyika inovakwa nevagari vayo.
Is not to produce products from this university who go around factories putting their CVs. But must seek the empower to create employment, goods and services. Nika inova kwa nave nevai. Tirikuwa kwa nika edu, brick upon brick, stone upon stone. Tukuwa kwa Jerusalem.
Vamunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwawo kushanda nevanhu vemunharaunda zvikuru varimi mukuvandudza upfumi hwenyika nemararamiro evanhu.
Kampala, we are commissioning today is a project that will modernize dairy milk production and the milk processing systems for the university and surrounding farmers.
Vachitenda vanhu vanga vauya pachiitiko chanhasi sachigaro webato rezanu PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vabvuma kuti hurumende yezanu PF yakapedza nguva yakareba pasina zvine musoro zvayaiita vachiti pamwe zvaida kuti zvizoitwa pasi pehurumende yavamunangagwa.
Your Excellency, ndandichibvunzwa newanhu kuti ko makore saya potaya mamuchimboite iko wana comrade Muchinguri zvataakuona kubva 2017 within a very short space of time taona zvinhu zvaifanirwa kuita in 40 years zvaitwa in 4 years. Ndashaya answer kwayo Your Excellency. Ndawati Mwari anga akambozvivhara kuti presidendi watsva wauye musecond republic ndofunga ndagona.
Chikoro chekal chine mombe dzemukaka dzinodarika zana uye chinouchika mombe kuti dziite vana dzisina kusangana nemabhuru. Vamunangagwa vasati vavhura nzvimbo iyi vapfekedza vadzidzi zviuru zviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2436 nguwani dzekupedza zvidzidzo zvavo. Pavadzidzi vapfekedzwa nguwani dzekupedza zvidzidzo ava chiuru chimwe chete nezana rine makumi matanhatu nevaviri kana kuti 1162 madzimai nevasikana vanove zvikamu makumi mana nevasere kubva muzana kana kuti 48%. Mumwe murimi anorima kuLions Den vatinashe Ziki vapuwa ruremekedzo rweunyanzvi hwekurima kana kuti honorary doctorate in agriculture. Vachitenda chikoro chekati neruremekedzo rwavapiwa vaziki vati kurima ibhizinisi rinofanirwa kuitwa neungwaru uye munhu achigara pamunda.
Ndinogara udza vanhu kuti the best fertilizer, the best fertilizer excellence is the farmer's footprint. The farmer's footprint on the farm.
Vaziki vave munhu wechitatu kupiwa honorary doctorate nechikoro ichi zvichitevera kupiwa kwavamunangagwa nevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa neCOVID-19. Vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Pavanhu ava, mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana, vanhu vari muzvikoro. Dunhu reMatabeleland South rine vana vechikoro mazana maviri negumi nevatatu 213 vakawanikwa vaine COVID-19. Kuchitiwo dunhu reMasvingo rine gumi nevashanu. Matabeleland North ine gumi. Manicaland vashanu. Mashonaland West vatatu. Mashonaland East vaviri. Kuchitiwo dunhu reBulawayo rine mwana mumwe chete. Kufa kwevanhu vanomwe nezuro kwakasiya uwandu hwevanhu vafa munyika yose hwave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu 4623. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvitatu nezana nemakumi mashanu nemumwe vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vamwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 2,271,135 vakanga vabayiwa nhomba yepiri. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vanhu ngavasatya zvavo uwandu hunonzi huri kubatwa COVID-19 muzvikoro, vachiti zvinhu zvakagadzikana chose sezvo pasina mwana ari kurwarisa. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebazi tiri kuzviziva kuti hamuzvikoro COVID irimo, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda kweCOVID-19. Iri denda iri takwanisa kuripata pahuro nekurimonyonyora nemastandard operating procedures edu. Ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kutanzi afa nekuti nenyaya yeCOVID. Inyaya yekuti tarimonyonyora, tashandisa mastandard guidelines edu. Saka tiri kuvaratidza kuti ha nyange rikauya zvaro denda iri ticharamba tichienderera mberi nedzi.
Asi chii chiri kuita kuti vana varambe vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vachiwanikwa vaine COVID-19? Muchitaura kuti makaisa hwaro hwamuri kutaura ihwohwo.
Zvinenge zvaitika pavaJonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiriwo munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kumba vachidzoka ndo mairi COVID muchikoro haimo. Saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozvizivi, asi pavanozouya kuzvikoro isitisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri, iye anotozovhunduka. Vamwe vanotoramba, mwana vanotoramba kuti handina COVID handizvizivini ndakatosimba. Saka denda iri riri munharaunda. Isu sevanhu nevana veZimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kupararira kwedenda iri. Denda harizi muzvikoro, denda riri munharaunda. Zvikoro ndo zviri kukwanisa kubata denda iri.
Ko, panyaya yedzidziso zvinhu zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira?
Tiri kudzidzisa. Hapana chikoro muno muZimbabwe chisina atinoti information education and communication material on COVID-19. Kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up, no mask, no entry, sanitize your hands, wash, itai social distancing. Endai kuzvikoro kwedu munondoona vaJonga. Mukangosvika pachikoro motofunga madopinda muclassroom nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose chichiratidza kuti aiwa denda iri tiri kuzva tiririko. pangati te social distancing, ngati feke ima maski edu, ngati dzivirirei kupararira kwedenda irori.
Ko ivo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro vari kuzochengetedzwa sei, muri kuvabata sei?
Aya, tovabata zvakanakisa chose. Vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo. Tinovaisa kana matinoti muisolation pavo oga, vachingoramba vachidzidza. Takazviita one gore rakapera vachonga. Vakanga vaine denda vana kana mazamanishon vakatonyora. Saka hazviro kuti kana mwana abatwa nedenda recovid-19 achadzidza, aiwa, anotodzidza, anotoita homework, anotoita school work.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemumalawi yatumira masoja kuti atakure mafuta epetro nedhiziri zvichitevera kurama mabasa kuri kuitwa nevatyairi vemotokari dzinotakura matengi emafuta. Vatyairi ava vari kuda kuti mari dzavanotambiriswa dziwedzerwe uye kuona kuti vatyairi vemumalawi vapiwa mabasa ekutakura mafuta aya ayo vanoti ari kuitwa nevabvakure vakawanda. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen vanoti America ikatadza kubhadhara zvikwereti zvayo, chinhu chinogona kuvhiringa nyika iyi zvakanyanya. Amai Yellen vati America ichange isisina mari musi wa18 Gumiguru, ndo kana dare reCongress ratadza kuwedzera mari inokwaniswa kukweretwa nehurumende yeAmerica musi uyu usati wasvika. Chikwata cheCapes United chinofanirwa kusunga dzisimbe kana chichida kuramba chiri mumakundano echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makepekepe ari pachinhano chechina nemapoints manomwe, zvekuti kukundikana kwayo kurova Herentals kukasangana nekubudirira kweHarare City mumutambo wayo neyadha kunosiya Capes yabuda makwikwi aya. Harare City ine mapoints mapfumbamwe ichiteverwa neyadha iyo ine mapoints masere. ZPC Kariba iyo ine mapoints manomwe inokwanisa zvekare kusvetuka Capes United kana ikarova Dynamos mangwana, ndokunge Capes United yarohwa kana kuita mangange neHerentals muBaobab Stadium. Kunyange hazvo vamwe vateveri vechikwata ichi vari kupa mhosva murayiridzi wavo Darlington Dodo, mumwe wavo vaPhilip Regede, vanoti vatambi vavo havasi kutamba zvakanaka nemhaka yekusabhadharwa mari yavo.
Problemu yatinayo kumara havasi kubhadharwa zvakanaka. Tine ma good players ishu iripo, wakomana hawasi kupuwa ma incentives awo ekuti wakomana watambe bhora. Ndo zvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Chicken In, Dynamos, FC Platinum neNgezi Platinum Stars dzatove makota finali kare, asi murayiridzi weDimbare Tondirai Ndiraya haasarisa zvese izvi pamutambo wavo neZPC Kariba.
Tigiri vedu vari kufara kunyange zvazvo vasiri kuzokwanisa kunga vachiuya kuzotitsigira. Tinodavira kuti kwavanenge vari ikoko vachatitsigira vachitionawo pazvivhitivhiti, uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Bhoso inofarira kukunda kana kuita mangange neChicken In nesondo kana ichida kuti isabatwe pamapoints masere neBlawayo Chiefs. Blawayo Chiefs iri kusangana neBlawayo City munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium. Gungano reGroup 4 rine mitambo pakati peTriangle neFC Platinum nemumwe pakati peHwahwa neNgezi. Asi mitambo iyi haina kunyanyokosha sezvo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatobudirira kare kupinda makota finali.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America yatemera zvirango panengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomerwa mhosva kwadzakaitwa nagweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York iro rakati vasori vana ava vakaedza kubvuta zvechisimba mugari weAmerica kuti vaende naye kuIran. Munhu wavaida kubvuta ndiMasi Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari weAmerica. Alinejad murwiri wekodzero dzevanhu anoshora hurumende yeIran uye ane chirongwa chake paVoice of America. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yekudzidzana kwenyika dzose pasi rose, vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende. Vasori vana ava vakuru vakuru mubazi revasori reIran ndivana Alireza Shavrogi Farahani, uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemerwa zvirango neAmerica vanoti Hamoud Kazein, Kia Sadehi naOmid Noor. VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete, asi vanhu veIran vasingawirirani nehurumende yeIran vanogara muUnited Kingdom, Canada nekuUnited Arab Emirates. Vasori vana ava vanonzi vaiita basa iri sekutumwa kwavakanga vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezvoruzivo nekudzivirirwa kweIran, zvichinzi vanoshandiravo bazi revasori rinonzi MOIS iro rinonyanya kutyiwa muIran uye rakatemerwawo zvirango neAmerica. Sekutaurwa kwakaitwa nebazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Treasury Department, MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran, richitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwakaita sekuEurope nekumwe kunoitwa neMOIS. Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisisiri mumaoko avo uye hapana munhu ari muAmerica achabvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo. Mabhanga nemamwe makambani anoita basa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yavo. VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachichichidzirwa kana kunyaradzwa, vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungwa. VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kwenyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Magaterera kuStudio 7. Animi muchirongwa ndini Rechoto, ndiri muWashington DC. Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inoti nevarairidzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varairidzi ava kudzimwe nyika, asi varairidzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varairidzi vakakwana. Mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup yotsviriridza mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
bona ngani vele isikhathi kade sisifikile ukuthi kwenziwe njalo and sibona ngazathi kuzanceda ukuletha ibusiness labantu bakwazi ukuthi babuyele emisebenzini basebenze
isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela iCovid-19 kwele South Africa okwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabaningi ikakhulu abavela eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe.
Kuthiwa yena lo mqondisi moyo nabanye abayipeti eplazini leintabazinjini ye-Chief Lord mhla ka 8 March bakhuthaza odlakela batshaya u-security guard basebethatha le laptop ye-14,500 ebhulunga Floyd Ambrose.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patton Xaba umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla ekhalaza imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso. Ukuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo o-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abaphezulu kwamakhulu amathathu 335 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 elizweni kwathi abayisikhombisa babulawa yilo umkhuhlane. Okwamanje ilizwe selenelisile ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.2 million yibo asebehlatshwe amajekiseni omabili. Ngubika abogatshalo ezempila kahle kunjalo nje isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela iCovid-19 kwele South Africa okwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ikakhulu abeZimbabwe asebehlala kulelo lizwe. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje izalwane zakwele South Africa sezivunyelwa ukuqhuba imbuthano elabantu abafika izinkulungwane ezimbili 2000 ngabe phandle kwezakhiwo kumbe abedlula amakhulu ayisikhombisa 750 ngabe phakathi. Isikhathi okunqabela abantu kuhamba laso sekusela amahola amane kuphela kusukela ngo-12 o'clock ebusuku kusiya ku-4 o'clock ekuseni. Engcwabeni sekuvunyelwa abantu abalikhulu 100. Abanatha utshwala labo batsha umlozi njengoba sebevunyelwa ukubuthenga malanga wonke. Kanti emabhawa sebengabubhudla kuze kutshaye u-11 o'clock ebusuku. Esethula lesi simemezelo izolo ebusuku, umongameli Cyril Ramaphosa uthele South Africa seliphumile ku-third wave ye-coronavirus, kanti ke lezibalo zabahlaselwa ilo mkhuhlane ngelanga sezehle kakhulu.
At the peak of the third wave, we were recording around
qale kuhlaselwa abantu abafika 20,000 ngelanga kodwa kathesi sebedlalela kubo 2,000.
The average number of new cases was at around 1,800 a day.
Lamanyathelo aza ngesikhathi kuyiwa kokhisimusi njalo ele South Africa lilungiselela ukukhetho asemukelwe ngezandla zombili ngabaningi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khanyisa Sinkala uthi bathemba lokhu kuzavula amathuba emsebenzi laloba nje umnyaka usuvele ususiyaphela.
Sibona ngani vele isikhathi kade sisifikile ukuthi kwenziwe njalo and sibona ngazathi kuzanceda ukuletha ibusiness labantu bakwazi ukuthi babuyele emisebenzini basebenze. Sisilanda i-festive season ukuthi lokhu abantu kuvulwe kuvalwe sokusilimazile economically So encouragement yami kubantu baseZimbabwe abalapha ezweni laseSouth Africa ukuthi asambeni siyehlaba.
Isikhulume senhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi asisekwe isizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe aqhubeke evale imingcele kulabo abafuna uzokwethekela lokuzothenga kwele South Africa.
Abantu bese bethwele nzima kakhulu kodwa ke siyancusa nje ukuthi ngabe lelizwe lakithi nalo kuyavulwa amabhoda impilo zabantu sezinesikhathi eside zinile. Kuyadingeka nje ukuthi kuvulwe amabhoda abantu bekwazi ukuhamba baye emakhaya bayelungisa okunye babone nezihlobo nabantwana.
Loba kunjalo abanye bathi ukuvumela abantu abaningi kangaka bebuthana ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso yokukhetho oluza qhutshwa ngolwezi kungahle kuphose ilizwe ku-fourth wave engagcina isenza kuvalwe zonke izinto. Sebephose bafike izigidi ezintathu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa 2.9 million. Asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamashumi ayisiyagalolunye 87,000. Asebehlatshwe ngokugcweleyo sebesedlula izigidi ezisiyagalombili over 8 million. Mela Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Patton Mxaba umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ekhalaza imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso kulandela icala alitheswayo elokubangela udlakela ngenyanga kamabasa kwingxabangxoza eyaqhamuka epulazini entaba zinduna. Ibandla leli lalisithi kufanele umnumzana Floyd Ambrose asuke epulazini leTapas Induna Farm eNyamandlovu ngoba linge likamnumzana Brian Davis obikwa walithathelwa. Umnumzana Ambrose uthi wantshontshelwa imali njalo wachaywa ngamalunga e-MRP ngaleso isikhathi. Amanye amalunga leli bandla angamachumi amathathu lane agoqela umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo lawo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngecala elifanayo. Umnumzana Domisani Dube iqwetha elibamelayo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ya wethu sicela lokuthi kuthiwa yena lo Mqondisi Moyo labanye abayi-30 eplazini lentaba zinzwini we-Chief Lord mhlaka 8 March bakhuthaza udlakela batshaya u-security guard basebethatha le-laptop le-14,500 years eyayingeka Floyd Ambrose. So uchajwa ngo-section 37 of the Criminal Qualification Reform Act insecurity by court and incitement of public violence.
Sizwa njalo ukuthi akhona amanye amalunga emthwakazi Republic Party azamiswa phambi komthethwandaba. Betheswa cala bani njalo kuyini elikukhangelele ngalolu daba?
Ya ngithola kulabanye abayi-31 abaguqela umthungameli we-MRPA Mqondisi Moyo. Amapholisa lasenkathulo emaphepheni abo bathi babeyi-32 kodwa amabizo sikajele amabizo angikhona ngobani. Hhayi kwakhathi esikhayelele ukuthi njengoba sesenzile i-application ye-bail ukuthi xa bebethonisa ucalelelezo kwendlini salindele ukuthi inkantolo izathini. Siyabuyela ekhoti ngomvulo ngo-quarter past 11 so sizazi ukuthi bathini, then we'll take it from there. Kodwa amapholisa badesali ukuthi bethole ibheli besithi bazabaleka bathanda ukukhuthaza udlame. Okwenkantolo ekhodayo asikabile nsolo but i-conduct yamapholisa esolisayo ukuthi isikhathi esiningi bagijimisa into zepolitics ukuthi benze umsebenzi lalapho ungenacala khona lalapho ungenasidingo sokuthi beyalthi umuntu ethole ibheli baphikisa kuphela. Icala balivumi bayalalicala.
Lo ngumnumzana Domisani Dube iqwetha isixoxelayo ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla le-MDC Alliance lithi abasakhulayo abathathu ababotshwe izolo besola ikhomishini ebona ngoqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission sebetheswe icala lokuvimba amahofisi la. Batsho nemini yonke namhla besesitokisini njalo bengetheswanga icala. Amagqwetha abo ezama ukuthi bakhululwe. Abathathu laba babalisa umnumzana Johannes Kareshi, Crispin Vera, lo Denford Ngatsiwore, ongukhansila. Isikolo senkuba primary school enkayi sesisungule uhlelo lokufundisa abantwana kusetshenziswa imitshina yama-computers, ama-radio sets lokunye. Uhlelo lolu olusekelwa isizalwane seZimbabwe esiphandle kwelizwe esingafisanga ukuvezwa ngigama lukhangelelwe ukuba luzanceda ukuvimba ukumemetheka kwegcekwane le-COVID-19. Umnumzana Robert Ndlovu obona ngokusungulwa kohlelo lolu uthi abantwana ababalisi lezakhamizi baluthakazelela. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Bengihambe ukuyafaka okuthiwa yi-digital library for i-e-learning system. Basically izikolo zisemaphandleni azila internet connectivity. So esikwenzayo, if you cannot access internet, sinasayiletha kuwe. So engasuka ngikwenzile la, ngathatha amabhuku, ama-PDF, ama-radio lessons, ama-MP3, lama-video. Kuko YouTube lapha la amahhala. Ngagqiba ku-computer. Kwenze ukuthi ngicreate okuthiwa i-digital library. So ngangilama-laptop amabili futhi. Ngase ngithenga le speaker. Yabona ku-speaker okutsha ngabafana lokhu. Okwengoma lokho okulengiswayo lokhu, right? Ngithenga lama-USB flash, ama-flash drive. I think athenga ama-32 gig. I think ayi-6. Masizasezivotsha sesisiya khonayo. So ngithe vele ngifika khonayo bengaselanje i-intanethi ngoba ngathi 60% of i-educational material esizinswa ezikolo yayisigcwele ku-hard drive yekhompyutha engahambelayo. So ngifika ngale, ngafika ngakhona ngabatshengisa ukuthi ukholekthwa njani. Ngafaka i-speaker lesa, ngafaka i-USB, kwadlala ama-radio lessons. So lapha babesenza ukuthiwa ngama-auditory esizinze okokulalela. Sasikwenza sisakhulajwe okwakuthiwa ngama-radio lessons okwakuqala. Okwesibili, I think lokho kwabajabula kakhulu. Amavidiyo angangihambelayo la ku-computer ngiyenelisa ukuthi edlalwe kuma-computer wirelessly. Kodwa engazange iye ku-intanethi. Amakhompyutha lamafoni abo ayecupha khonapho ku-computer le engangihambelayo okuthiwa yi-local area network. So ngase ngithena laba balisi ukubana beziproducele i-content yabo ngoba ungananzelela ukuphuma kobo-YouTube lezindawo ngokwemazweni okunye. So ngabafundisa ukuthi berekhode using amafoni abo nokuthi berekhode ama-radio lessons ngolimi ngizwa abantu
abaso. Ngasikhangela khonapho-ke singathi ukuze kwethule uhlelo lolu kwethula ngaphansi kwenkampani yokuthiwa kuyini njalo ubona ngani kuyasebenza kakhulu yini emaphandleni nxa usethula uhlelo lolu?
Ye, kuyasebenza. Ikhampani mina I'm a consultant kwi-telecoms and ICT. Ikhampani yami kuthiwa yi-Woza Town. So uhlelo lolu ngaluqashe e-town lapha kubulawayo ngifaka ama-website yama-e-learning libraries esikolo where abantwana could access i-material esikolo kumbe using internet. But even e-town lapho kunezinto yangkhona iyadula. So esasikwenza esikolo lapha emchede yasengizika primary abantwana bayabuya esikolo kumbe abazali lama-USB drive kumbe lama-memory card sebekopela isifundo leza kuma-memory card ngoba wonke umuntu ula ifoni lapha endlini. Abantu abaningi balawa ama-smart TV lapha ababukela khona umvango lakwesidingo and so on. So igephu yayikhona ngezwa abantu abaningi bengibhatile abengilobeka besithi pho-ke sinemakhaya okungala intanethi okungalazisa kuthiwayo. Ngathi hhayi for izesa kusebenziswa ama-solar panel njalo amakhompyutha siwasebenzisayo kuthiwa ngama-micro computers okutsho ukubana akadli umlilo omningi. So amaphaneli faka laphana akaduli kakhulu lamabhatri. So i-demand excitement angayibona kokutitshe njengoba ngithithi ngihamba kokuqala ekhaya sempendule kobulawayo sizabuyela ngemva kwamaviki amabili to perfect i-program.
Lo ngumnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-intanethi obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esenkuba primary school enkayi esabelweni semathebeleleni North. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokwenqabela i-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela. Paul Kagame wakwele Rwanda uthi lizwe lakhe lifuna ukuqhatsha ababalisi abaqeqeshe ezifundweni ezitshiyeneyo abadabuka eZimbabwe. Wethule lokhu eKigali ngolwesithathu kusihlwa emhlanganweni weRwanda eZimbabwe Trade and Investment Conference ogqitshwe izolo. Emhlanganweni lo bekulabaqondisi bamankampani, iziphathamandla zikahulumende wakhe lezakwele Zimbabwe labanye. Umabona kude weRwanda Television uthaphe amazwi la esithi uyafisa kakhulu ukuqhatsha ababalisi abakhaliphileyo abadabuka eZimbabwe. Umnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeZimta, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba bakwamukela ukukhulunywe ngumongameli Kagame.
Siyambonga umongameli waseRwanda ngokunanzelela ukuthi ababalisi beZimbabwe baqeqeshile njalo bayahlonipheka, kanti benza lezinga lezemfundo leZimbabwe libe lizinga elihloniphekayo. Okusukuhleke ukuthi sesibona ngamazwe wonke ukuthi ababalisi laba bayasebenza ngokumqotho, sindana behlangana lobunzima obukhulu elizweni labo.
Lizakhulumisa nalo uhulumende na ngodaba lolu, babandlovu?
Esikujabulelayo kakhulu ukuthi nxa lo umkhumbulo ongaba ngumkhumbulo ophumelelayo kawuphumelele, kuyukuthi okhulumende baxhumene ukuthi labo babalisi abahamba besiya eRwanda bahambe beyingxenye kahulumende, ukwenzela ukuthi inkanuko zabo zebekhona ngale zinanzeleleke njalo zivikeleke. Phela umuntu angahamba eyedwa olakho ukuthi afike adliwe ngamanqe esekhonale. Thina-ke siyakukhuthaza ukuthi kube khona ababalisi abahambayo besiyadinga ulwazi kwamanye amazwe, kanti njalo bebachathekela ngolwazi lweZimbabwe. Sikubonile kusenzakala lokhu eleZimbabwe lisungula uzibuse, okutshengisela ukuthi kakusiyonto entsha ukuthi ababalisi bachaphakale bagcwale amazwe bencedisana lezinye izizwe. Labethu-ke ngokunjalo kufanele sibe kusukwemukele lokho, kakusiyonto elihlazo. Ukuthi baningi okunganani ababalisi abakhanuka ukuthi baye khona, hhatshi asikakutholi ukuthi baningi okunganani, kodwa nxa bebaningi bekhanuka okutshengisela ukuthi bayafisa ukuthi baye kubona kwezinye indawo ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe njalo bangathola ukungcono. Nanku phela ukuhamba kwazala induna.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi yeZimta, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende weDemocratic Republic of Korea wethule umbiko mhlaka 13 kunyanga kaMpandula esithi uvivinya ukusebenza kwezikhali zenhlamvu zombhubhiso ezohlobo lwama-long range cruise missiles angafika kwele Japan. Kumalanga amabili alandela umbiko lo, uhulumende lo wasungula ukusebenza kwalezi izikhali ezimbili ngokuzivivinya okungokwakuqala kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. Uhulumende weMelika wasola lolu hlelo. Emhlanganweni lentatheli izindaba, isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price wathi ukuvivinywa kwalezi zikhali yikwephula izivumelwano eziningi ezogatshalwe ezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations olwe-Security Council, njalo eleMelika liyazi ukuthi inyathelo leli ngelokwethusela amazwe akhelane lele Democratic Republic of North Korea kanye lawemhlabeni jikelele. Obona ngokwethulwa kwembiko kusigodlo sezomvikela eMelika ese-Pentagon umnumzana John Kirby uthe lokhu kuveza sobala ukuthi Inyathelo le Democratic Republic of Korea liletha okungahlaliseki. Ugcizelele wathi uhulumende weMelika uzimisele ukuvikela ele Republic of Korea lele Japan ukukhulumisana ngezikhali zombhubhiso ezama-nuclear phakathi kwelizwe le-United States lele Democratic Republic of Korea kwamiswa kusukela ngomnyaka ka-2019. Kodwa uhulumende kamongameli Biden wakubeka sobala ukuthi ufuna inkulumo lezi ziqhubeke. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Price uthi ele Melika lizimisele ukuthi kube lenkulumo ezizavumela ukuthi ligcwalise injongo yalo eyokuthi kungabi lezikhali zombhubhiso kusigaba se-Korean Peninsula. Uthi ele Melika alilanjongo yokuba lenzondo ngokwenziwe ngele Democratic Republic of Korea, kodwa lidinga ukwehlisa izinga lokwethuselwa kweMelika labangani balo abagoqela ele Republic of Korea lele Japan, njalo baza kufeza lokhu ngokukhulumisana kuhle. Kusikhatshana esisanda ukwedlula bekulenhlelo ezithile phakathi kweleMelika lamazwe akhelane lelizwe leNorth Korea kukhulunywa ngalo. Phakathi kwenyanga kaNcwabakazi omela iDemocratic Republic of Korea eMelika uSung Kim uvakatshele eleTokyo wahlangana leziphathamandla zikahulumende weJapan lezeRepublic of Korea ukucubungula udaba lweDemocratic Republic of Korea lezi abaphathintambo bakwamanye amazwe abe-PRC labe-Republic of Korea bahlangana eSeoul ngesikhathi ele-Democratic Republic of Korea lisanda ukuvivinya izikhali zalo ezama-long-range missiles. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Price uthe imihlangano le iqakathekile kunhlelo zokukhulumisana, njalo eleMelika likholwa ukuthi imbuthano le izafeza injongo efana leyeMelika lamazwe akhelane leDemocratic Republic of Korea eyokuthi kube lengqubekela phambili kunhlelo zokuthi kungabi lezikhali zombhubhiso esigabeni seKorean Peninsula. Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula ekoBulawayo. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella. The city motivator. The scheming on some paper. I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up my G.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi, kodwa ungathi Rock It Up bakukhomba kuye. Ungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa eNketa, ngafunda eNketa Primary, grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJohn Talak eNtaba Zinduna. Ekhaya ngenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School. Engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hot, I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella. The city motivator. The scheming on some paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock It Up ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza so ngakhula ngibabona bakhangile. Lami I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebawamukele kahle, sengathola la nomination ama best hip hop. Abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
My chair right for Henny with no dash I for so full on my kiss I for spell it's pretty clear like so like so I get my chair right for.
Lisebenza ejagala komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama album angu 3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi Ghost Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi Uyafi. Then esithathu ngiyenze iminyaka odlulileyo abayithi Ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi kobulawayo labantu abaproducer khona bekobulawayo. Isimbe fakwe futha mesayibonga bo phela bo heva bo mthayikho inje zilukhusha you don't know phela ngakudla i right off bengasoli bottles pop isinje
thomele sivale uhlelo phosela ilizwi kubalaleli rock dub ungakahambi
liqhubekele isisekela lathi asisoze siliphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo umculo wami ungatholakala kuwonke amashow ama online shops abo Spotify abo iTunes abo Deezer la kuma social media pages ami wonke ku Twitter yami ngu Rocky Dub RockieDub la ku Facebook yile ngilisebenzisayo la ku Instagram yile ndisebenzisayo ikho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we hip hop siwuphakulelwa ngu Rock Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday
uyenzani abakwazi babantu
Rock on Rock Dub mpelasonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Hip hop Warren Moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 kwele South Africa osokwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabaningi kakhulu abeZimbabwe yasebehlala kulelo lizwe. Isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Patton Xaba umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla lapho akhalaze imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.